This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 11, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho ravari kutora iri rekutaiwa kudyidzana kwavo neZimbabwe kwakuzoita kuchinetsa nenyaya yekuti Zamara asati awanikwa. Ndofunga kuti nyaya iyoyo inonetsa uyezve haigone kugadzirisa nematanho avari kutora.
Sangano re-European Union rinoti riri kushushikana zvikuru nekupambwa kwavadzamara vavewo nemwedzi miviri vasingazivikanwe kuti varipi.
Vekubazi rezvemoto vari kuwanawo magetsi, zvoita sokuti vaya vanochengetedza zhou vetourism vonzi vashandi uyo ari kupiwa kazhou kake.
Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti kambani makambani nevanhuwo zvavo vane chikwereti chinosvika biriyoni imwe chete.
Rwendo rwavamugabe kuRussia rwokonzera mutauro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano re-European Union rinoti kudyidzana kwaro nehurumende yeZimbabwe kunogona kukanganisika zvikuru nenyaya yekutsakatika kwavaita idzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwi mwedzi miviri yapfuura. Vadzamara vasvitsa mwedzi miviri nemazuva maviri nhasi vasingazivikanwi kwavari. Mumashoko ayabudisa nhasi, EU inoti hurumende inofanirwa kutsvaga vadzamara yakazvipira uye kuti inofanira kuvadzosera kumhuri yavo. Sangano iri rinoti vanhu vakatsakatikisa vadzamara vanofanirwawo kutsvagwa uye kusungwa. Mukuzeya nyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNkululeko Sibanda akavabvunza kuti vanoti chii nemashoko eEU aya.
Ndofunga kuti EU yatora chinano chakanaka pachataingotaura pavakatanga pai kubvisa masanctions kuvakuru vezano. Tikatai waka nyaya dzema human rights ne dzebumbiro remutemo hasari dzanyatsogadziriswa muZimbabwe dai rambomira. Asi danho ravari kutora iri rekutaiwa kudyidzana kwavo neZimbabwe kwakuzoita kuchinetsa nenyaya yekuti Zamara asati awanikwa. Ndofunga kuti nyaya iyoyo inonetsa uyezve haigone kugadzirisika nematanho avari kutora.
Zvichitevera kutsakatika kwavadzamara, hamuoni here kunge EU yava kunetsekana nedanho rayakatora rekubvisira nhengo dzezanu PF zviirango?
Pakudyidzana kwenyika pasi pano, chinhu chikuru chacho chacho ndechekuti nyika idzodzo dzinenge dzichitarisira kuti muupfumi tinenge tichiwanei kana tikadyidzana nenyika yakadai. Nyaya dzekuti kodzero dzevanhu nemabumbiro emutemo dzinodzotera hadzo kumashure. Saka ndinofunga kuti nyaya iyi haingazoiti kuti European Union inyanyo zvinetsa zvikurusa. Ndofunga vachangotaura sezvo zvavanoita kana zvinhu zvakadaro zvangoitika pasi pano. Asi handifunge kuti zvinhu zvavanoda kuti vatevedzere vachiona kuti aiwa zvaiitwa nemazvo uye dzamara awanikwa. Nekuti tinoziva kuti vakada kudaro vamugabe vanogona kungoti aiwa kana muchida tumiraiwo enyu mapurisa oya kuzotibatsira kutsvaga pano. Kana vamuwana ndo zvinenge zvaitika, ndinofunga kuti ipapo pachanetsa uye ndinofunga kuti European Union iri kungoitira kuti inzi iri kucherechedza nyaya dzekodzero dzevanhu.
VaNkululeko Sibanda vanoongorora zvematongerwo enyika vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kambani inoona nezvekutengeswa kwemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, kana kuti ZETDC, inoti vanoshandisa magetsi vane chikwereti chinosvika biriyoni imwe chete yemadhora. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani va Julian Chinembiri vaudza komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti vanhuwo zvavo vane chikwereti chemamiriyoni mazana matatu emadhora, uyewo vemigodhi nemamwe makambani makuru vane chikwereti chemamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora. Vati kambani yavo iri kutora matanho akasiyana-siyana kuti iwane mari iyi, vakati imwe nzira yavari kushandisa imari yemaprepaid meters. VaChinembiri vatiwo makambani akawanda pamwe neveruzhinji vave nemamita aya, uye kana munhu ane chikwereti achinge atenga magetsi zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari yaanenge abhadhara, zvinoenda kunobhadhara chikwereti chake. Vati mamita aya akanaka chose uye aita kuti kambani yavo ichengetedze magetsi akawanda chose kubvira paakatanga chirongwa ichi makore matatu apfuura. Vatiwo kambani yavo ine chikwereti chemamiriyoni mazana matatu kumabhanga emunyika. VaChinembiri vati kunyange hazvo pane mabasa akawanda ekuvandudza mabasa ekugaya magetsi, getsi nyika haina magetsi akakwana, ndosaka vari kugara vachidzima magetsi. Vatiwo pari zvino nyika haikwanisi kutenga magetsi kubva kune nyika dzayakavakidzana nadzo sezvo dzisinawo magetsi akakwana. VaChinembiri vaudzawo komiti iyi kuti vashandi vese vemuzesa vanodarika zviuru zvishanu pamwe nevashandi vemubazi rezvemhando dzemoto vanoshandisa magetsi pachena, izvo zvagumbura nhengo dzedare reparamende. Mumiriri wemasvingo Central vaEdmund Mere vashora kuita uku vachiti kambani iyi haigoni kuita izvi sezvo isina mari yakakwana yekushandisa.
Ukuri mwedu mochema imi kuti rovadi zvinhu hazvisi kufamba, tine zvikwereti apa motora magetsi muchipa mahara, handisi kuti mozviona sei. Munhu unowanza kupa ndounazvo, usina haakwanisa haafaniri kupa. Torai fananidzo yekuti GMB dede ichiita zvaitwa nezesa ichiti vashandi ngavapuwe masaga 5-5 emabago aterise zvaide zvichifamba. Ruda ndo ndava ine maproblemzo zesa hayo kuti inhingi GMB kuda inopa zvamunoita. Kana uri mutemo zvingatibatsira tikaziva kuda mutemo wakadarofa kuti uchinjwe zvikuru nguva ino yatiri.
Vamwewo vasina kufara nenyaya iyi, mumiriri weBikita West vamunyaradzi kereke.
Kuti vatsanangure pavati vashandi vehurumende vekubazi rezvemoto vari kuwanawo magetsi, zvoita sokuti vaya vanochengetedza zhou vetourism vonzi vashandi uyo ari kupuwa kazhou kake pamwedzi. Vashandi vose here vehurumende vari kuwana vekubazi rose kubva kuna minista wacho kusvika kumutsvairi kusvika kuvabiki?
Asi VaChinembiri vati havana zvavangaite, vachiti mutemo webasa wekuti vashandi ava vapiwe magetsi pachena, uye izvi zvinoitwa kuti vashandi vakafara. Sachigaro vekomiti iyi vaLove More Matuke vaudza VaChinembiri kuti vavape mazita evanhu vese vari kupiwa magetsi pachena, uye vati komiti yavo ichaongorora nyaya iyi zvekare nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wemukuru wemajeri anoona nezvekufambiswa kwebasa muZimbabwe Prisons and Correctional Services vaAgre Machingauta vaudzawo paramende kuti kuedza kutiza mujeri rechikurubhi kwakaitwa nevasungwa muna kurume kwaive nechekuita nezvematongerwo enyika. Vati izvi zvakarongwa nerubatsiro rwevanhu vaiva kunze, uye chinangwa chaive chekunyadzisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vaishanya kunyika yeJapan panguva iyi. Vatiwo havafunge kuti nyaya yekusamira zvakanaka kwechikafu ndiyo yakakonzera izvi, vachiti chikafu chakatomboshayikwa muna 2007 na 2008, uye izvi hazvina kumboitika. Vasungwa vana vakafa muchiitiko ichi, uye magadhijeri gumi nemapfumbamwe akakuvara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union, kana kuti ZCFU, rinoti kunyange hazvo richitambira danho rehurumende rekuti varimi vakagariswa patsva vange vachibhadhara mari yekushandisa mapurazi aya, harinyanyofari sezvo hurumende isinawo kutanga yanzwawo pfungwa dzavo. Mutungamiri weZCFU vaWanda Chabikwa vanoti kunyange hazvo vari kuitawo zvekunzwa nebepanhau reHerald, zvanga zvakakosha kuti hurumende itange yanzwawo kubva kumasangano anoshandisa kushanda nevarimi ava zuva nezuva kuti varovane masoro. Gurukota rezvekurima vaDouglas Mumbeshora vakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti kutanga gore rino hurumende ichange yobhadharisa varimi vakagariswa patsva mumapurazi AA1 neA2 kuitira kuti iwane mari yekubhadhara budiriro dzakasiyiwa nevarimi vechichena vakatorerwa mapurazi.
Varimi veA1 ava vane minda midiki yekumaruwa vanonzi vachange vachibhadhara madhora 10 ekushandisa minda yavo pagore pamusoro pemadhora mashano emari yemitero yavari kubhadhara. Kuchitiwo varimi vemapurazi makuru veA2 vanenge vachibhadhariswa madhora 3 pahekita yoga yoga pagore pamusoro pemadhora 2 pahekita pagore yavari kubhadhara yemitero. Mari iye inonzi ichange ichibhadharwa kubazi rezvekurima iro rinonzi richange richizosvitsa mari iyi kuhomwe yehurumende. Dare remakurukota rinonzi rakatopasisa urongwa uhu kare. Ngatinzwei hurukuro yataita navachabikwa pamusoro penyaya iyi.
Danho iri rakarinzwa kuburikidza kwekuti tazviona zviri mumapepanhau ehurumende. Tinoona zvichifambirana nokuti vanhu vakagariswa patsva muminda umu vanoziva kuti bumbiriro remutemo rakabvuma kuti vachena ava vachabhadharwa zvavanga vaita anoti maimprovement aya. Izvozvo zviri pamutemo, ndo zviri bumbiriro remutemo. Saka tikutarisira kuti hurumende mari iyoyo kwaingabve kumunhu wacho ari kushandisa zvinhu izvozvo. Ari kushandisa kutarisa pane dzimba, pane mairigesheni, pane mashedhi, pane mabhani, zvakangodaro zvakagadzirwa izvi.
Imiwo semasangano evarimi, hurumende yakagarawo nemi pasi here isati yabuda nemari dzatiri kunzwa idzi?
Izvi zvatazvezve kuti nyaya iyi takangoiverengawo ministri haina kugara nechipasi. Zviri zvayakangoronga vega vakaita kuti zvorengwa mapepa. Asi ndodaira kuti zvinenge zvakanakawo kuti titombogaranawo pasi, toona tsanangura yakanaka, tojekeserana kuti tikwanise kupindura varimi kana vaita mubvunzo. Kuti varimi vakaita mubvunzo havangakwanisa vese kuenda kuhurumende. Varimi vanoudzwa nesu mafamasi nekuti tine mastructures arimo mumaprovhinsi mese nemumadhistricti mese. Saka varimi vakaita mubvunzo vaenda kunoudzwa koofisi iri padhuze navo kana kuti vese vanoungana kuhurumende.
Pane vamwe varimi vaiwana minda panenge pasina zvivakwa kana zvimwe zvazviripo nechekare, vanhu ivava vangatambira here urongwa ihwo?
Ya maona ndepaida kuti nyaya yamambobvunza yekuti dai takabvunzwawo kana dai takaita hurukuro zvakajeka kuti oright zvatiri kuti isisu maimprovements shuwa kune vakawanda vakatekerwa musango musina chakaimprovhwa. Saka kuti munhu iyeye anoitwa sei manje? Akawana pasina chinhu anenge atika vanhu vobhadhara mari iyoyo. But tsananguriri manje hatisati aisoibata nekuti ministeenzi havasati vatijekeserawo kuti tizive kana kuti tipo dzedu pfungwawo futi muchirongwa chese kuti zvisavhiringidze varimi.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vavanda Chabikwa vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kushanyira kuRussia uko vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin uye vamwe vanoita zvemabhizimisi. Asi rwendo rwavaMugabe rwakonzera mutauro wakanyanya, vamwe vachiti nzendo dzavo dzirungopedza mari yehurumende uko vanhu vachinonga svosve nemuromo. Asi vaimbova muteedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vari nhengo yeZANUPF, Dr. Bright Matonga, vanoti hapana chakaipa panzendo dzavaMugabe sezvo vari kusimbisa ukama.
Hapana chiri kuonekwa, ndoo chokwadi chacho apa. Kana titaura hedu kuti vafambira zvakanaka, hatisi kureva kuti vabudirira. Saka zviripo ndezvekuti hakuna chatichaonekwa. Vakasainirana yavanoti $4 billion investment inosanganisa zvemaplatinum nezvimwe zvakawanda zvinocherwa pasi orucherwa kubva muvhumu. Kudhawe ndeo ndo kumwe kwavakaronga kuti vachange vachiita mabhizinesi nemaRussians. Asi zvinhu izvozvo hazvisi kunyatsofamba nekuchimanimani. Zvakawanda zvakabvumiranwa hazvisi kufamba. Zvinoratidza kuti pane makakatanwa.
Asi vamwewo vanga vachigunun'una kuti vaMugabe vanenge vasiri kugara pasi, nekudaro nyika yaakurasikirwa nemari yakawanda nenzendo dzavo dzisiri kuguma idzi.
kufamba vanhu veZimbabwe vachatofanira kutongoshingirira vachingoona zvichiitika saizvozvo. VaMugabe havasi kugara pasi izvozvi vachidzokera kumusha musi weWednesday. Vachange vari kungosvika kwenguva shoma shoma vopinda munzira zvekare vakananga kuMali kwavari kudiwa nebasa rezve African Union kwavachandoona kusainwa kwechibvumirano chemapoka ikoko anga achirwisana. Saka tichatadza kuona vaMugabe vachigara muZimbabwe kwenguva yakareba.
Tine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vari parunare kuBritain. Iko zvino regai tikupei hurukuro yataita naDr Bright Matonga.
Ukama uyu hwauya nguva yakanaka ekutanga pekuti purezidendi vakakokwa kuRussia saivo sachigaro wenyika dzekusadic vari zvakare sachigaro veau African Union. Saka ndo chekutanga. Chechipiri, Zimbabwe neRussia dzagara dzine husawira kwemakore kubva nguva yehondo yechimurenga. Ichiri USSR vanhu vakawanda vakanotsenwa ikoko kuRussia ainzi magorira. Vakanotsenwa ikoko vakarwira rusununguko rweZimbabwe. Vainotsenwa ikoko tichiona rusununguko zvakare. Vana vakawanda vakatorwa vachinodzidza zvikoro zvemasainzisi vamwe vaenda kuichiri USSR vamwe vanga vari kuUkraina Ukraineyo vamwe vanga vari kuCrimea vamwe vanga vari imo muRussia yaRussia iko zvino iyi. Saka ukama uyo uyezve tanta nemakore akawanda tisina kunyatsodzidzana neRussia ndinorangarira kuti purezidendi wedu akapedzisira kuendako muna 1987.
Asika vamwe vari kuti aiwa vaMugabe vanenge vanyanya kugara mundege vachingoenda kunyika dzakasiyana siyana asi hapana chiri kubuda pachirongwa chezimu asetichi.
Aiwa vanotaura vanotaura zvavo kandonge vaine humbo hwokuti hapana chiri kubuda. Tataura mabasa ari kuitwa kana watovea sachigaro wemapoka andataura wesadic African Union unotofamba.
Vaimbo vamutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaBright Matonga vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano renhau reReuters rinoti bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rakavhotera vaMusi Maimane semutungamiri waro mutema wekutanga kuti atungamiri bato rine rutsigiro rwakanyanya zvikuru kubva kuvachena venyika iyi. VaMaimane ava nemakore 84 ekuberekwa vakati vachashanda zvakasimba kuona kuti vanhu vose munyika iyi vava namikana yakafanira kuti upenyu hwavo huve nani.
Mambo vekuSaudi Arabia King Salman vanoti havasi kuzoenda kumusangano weUS Arab Summit uri kuitirwa muno muAmerica. Vatungamiri venyika nhanhatu vanova nhengo dzeGulf Cooperation Council vari kutarisirwa kushanyira White House uye imba inoshandiswa nevatungamiri venyika yeAmerica pazororo yeCamp David. Vanoshanda muhofisi yemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vati kusauya kwavaSalman hakurevi kuti pane kunetsana pakati peAmerica nenyika yavo.
Mutungamiri wenyika yeCuba vaRaul Castro vakashanyira muzinda weVatican nezuro kuti vanotenda vomene Pope Francis nekubatsira kwavakaita kuti nyika yavo itange kudyidzana neAmerica mushure memakore 50 nyika idzi dziri makara asionane.
Vashandi vekambani yekuchisumbanje ethanol plant iyo inogaya mafuta ekufambisa dzimotokari ichishandisa nzimbe varatidzira nhasi vachiti havasi kufara nenyaya yekusapiwa mari dzemihoro. Hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasingadaire nharembozha dzavo. Asi tabata mumwe mushandi wekambani iyi vaLincoln Muvamba.
Chokwadi chose twashandi vari kuratidzira vashandi vari kunyuta nekutadza kupuwa mari kwavari kuitwa nekambani yavo yeGreco ine monopoli yemaket kutaura kuti inopoisa product ritori nemaketi itori available riri kutengwa at cash but for 7 months vashandi havana chavapiwa.
Saka mari dzavari kuda dziri kusvika mari iyi mungaziya?
Right, mushandi umwe neumwe ari pano mari dzavari kuda dzosvika kuma 4,000 umwe zvichinda mberi zvingosiyana nekuti unohora zvakadini but vashandi zvakutanga pa3 zvichikwira.
Saka vari kuratidzira apa ndiani ani chaizvo?
Vashandi uye nemadzimai vashandi pakambani ipapo.
Vakuru vekambani vari kuti kudii nekuratidzira uko?
Vakuru vekambani hapana kana hambokwanisa kuya kuzotaura nevashandi vari kungotindira saka havazosvika pakuvharigwa magedhi vapinda mukati havachabudi vabuda havachapindi.
Pambodaidzwa mapurisa here?
Mapurisa atoripo.
Vakawanda zvakadii?
Aiko zvinopasara vashandi chete vachambobuda.
Mumwe mushandi wekambani yechisumbanje ethanol vaLincoln Muvamba vari parunare kuchisumbanje kwakare.
Muchikamu chedu chatinotaura nezveutano tiri kutarisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka izvo zvinonzi zviri kuwanda munyika. Dambudziko iri rinonzi rawedzerwa nekushayikwa kwemvura yekunwa yakachena munzvimbo dzakawanda. Bazi rezveutano runoti vanhu vanosvika 12 vakashaya mushure mekurwara nezvirwere zvemanyoka kubvira kutanga kwesvondo rapfuura. Nzvimbo dziri kunyanya kubatwa nezvirwere zvemanyoka dzinosanganisira Mashonaland Central neManicaland. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira.
Tichine dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Kunyanya ipapo patinochinja maseasons takubva museason yekunaya kwemvura tichipinda mudry season. Saka tinoona zvakare paine kakutiwedzerei kwezvirwere zvemanyoka. Asi idambudziko rataona kwane makore akati kuti tichingoripota. Vanhu vakati wandei vari kurwara uye vari kufa nezvirwere zvemanyoka atingati common diarrhea. Tichitarisa hedu zvirwere zvatinotimaenteric diseases UIs haasi kuda kunyatsopera kana kudzikira.
Tichitarisa kuti munyika pari zvino muri kutarisana nenyaya yekushayikwa kwemvura yekunwa yakatsarukana, zvii zvamunokurudzira veruzhinji kuti vaite pavanenge vachichera kana kuchengetedza mvura yavo yekunwa kuti vasazowanikwe vachibata zvirwere zvemanyoka?
Chokwadi kuti dambudziko remvura riri paviri pakuti izvo zvichiri kubva mukunaya kwemvura. Mvura yakanaya zvakati wandei saka nzvimbo zhinji dzine mvura kana munzizi. Zvinoreva zvakare kuti matime ane mvura asi kana ari matime aya asina kuchengetedzwa mvura yacho tinenge tichiramba tichingokurudzira veruzhinji kuti yekunwa neinosvikitswa michero kana zvinhu zvatinodya zvisina kubikwa ngaitange yafashaidzwa kana kuti ikandwe tumapiriti tweya kana tumadonwa twechlorine. Izvi zvinobatsira kuti tinotoziva kuti mvura iyoyo inenge ine utachiona hungangokanganisa utano uye hunokonzera manyoka. Saka zvinoita kuti utachiona hunenge uri mumvura iyoyo huse mvura isati yanwiwa kana kudyiwamo zvikafu. Tinokurudzira zvakare madzimai vane vana vadiki kuti vayamise vana kana vasati vasvika zera rekupuwa zvimwe zvikafu vangoramba vachiyamiswa. Izvozvo zvinobatsira kuti miviri yavo izvidzivirirewo kuzvirwere zvemanyoka izvi. Kana tiri kutarisa mastatistics edu emanyoka tinoona achidyerera zvikuru vana vedu vari pasi pemakore mashanu. Saka tingati chikamu chingaite 50% kana kudarika chemastatistics edu yekurwara nemanyoka uye kufa nemanyoka zviri muvana vari pasi pemakore mashanu ekuzvarwa. Tinoramba tichikurudzira zvakare even vari mumadhorobha kuti kana mvura yemupombi iri yekunwa ngaifashaidzwe kana kurungwa chimvura tweya kana tumapiriti kweclorini. Zvinobatsira nekuti mutsvakurudzo dzinoramba dzichingoitika mapombi anotsvakura mvura kuti izosvika mumuchetu haasisina kutsarukana mamwe acho akaboka panzira mamwe anengura saka zvino izvozvo zvinoita kuti mvura iyi tizive kuti haina kunyatsotsarukana saka zvinhu zvatinoramba tichingokurudzira chekupedzisira tinoramba tichikurudzira kugezwa kwemaoko panguva dzese kunyanyanyanya mukubva kushandisa zvimbuzi kana ana mai kana vachengeti vevana pavanochinja mutambo wevana uye tisatadya chikafu zvinobatsira zvakanyanyisa kudzikisa zvirwere kusanganisira izvozvi zvemanyoka zvatiri kutaura
kana munhu achinge afungidzira kuti abatwa nechirwere ichochi chemanyoka vanofanira kuita sei
chirwere chemanyoka zvinongoreva kuti tsvina inenge ichibuda yakanyanya kutembenuka kana kuti yakaita mvura mvura uye munhu anoita tsvina kakawanda kudarika zvaanosiita mazuva ese kana vari vana vadiki vanobva vatorusa nepfungo rukutika muviri saka kana munhu ari kuona zviratidzo izvozvi ngaakurumidze kuenda kuchipatara kana kunoonekwa nevarapi ari munzira kudaro tinokurudzira kuti ange agadzira mvura iya yatinoti salt sugar solution kana oral rehydration salt uye kumbowedzera zvekunwa zviwandu izvi tinozvikurudzira nekuti kana munhu aine manyoka anorasikirwa nemvura yakawanda mumuviri saka zvinozoita kuti muviri urwadzikane zvakanyanya kana kuzosvika pakufa kana vari vana vadiki kurasikirwa kwemvura zvakaipisisa saka tinokurudzira zvikuru kuti mvura iyoyo ikurumidze kudzoserwa paunongotanga kurutsa kana kuchaya saka even uri munzira kuenda kuclinic tinokurudzira kuti munhu ange achitonwa mvura iyoyo kana chiri chikafu chambosara chati yanga tinyatsodziiswa kusvika tapisa kuitira kuti tibereze mikana yekuwana utachiona
avanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7
Munhau dzedu dzemitambo vatsigiri veDynamos vari kupembera panguva iyo utungamiri wePremier Soccer League wave maoko eTriangle. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi wechikwata cheDynamos David Mandigora apunyuka rutsva mushure mekunge chikwata chake chakakunda FC Platinum 1-0 nezuro. Panguva iyo vatsigiri vechikwata ichi vanga vachivedzera kuti adzingwe basa. Izvi zvinotevera kukundwa kwakaitwa chikwata ichi mumitambo miviri ichangopera neChicken Inn pamwe neHwahwa Prisons. Asi nezuro, Oscar Machapa akaita kuti muve nerufaro mumusha mechikwata ichi apo akanwisa chibodzwa chakakosha mutambo wave kupera. Izvi zvakasiya vatsigiri vechikwata ichi vachifara zvikuru nekuti kukundwa mumutambo uyu kwanga kuchivasiya vasara zvikuru makunda nezvikwata 16 aya. Vachaona chingosho vanoti pamberi nedhimbare vachiti ivo chikwata chavo chadzoka munzira yekutora mukombe uyo vakatora makore mana apfuura. Vachingosho vanoti vanga varwadzikana nekuramba vachingodyiwa. Kunyange hazvo Dynamos yakakunda chikwata ichi chiri kuramba chiri pachinhano chechitatu nemapoints 11 pasi peTriangle neChicken Inn idzo dzine mapoints 20. Izvi zvinoteverera kubudirira kwakaita Triangle iyo yakarara kasha HwaHwa Prisons 6-0 mumutambo wakatambirwa kuGibbo Stadium nezuro. Triangle iri pamusoro peChicken Inn sezvo ine zvibodzwa zvakawanda. Chicken Inn yacho yakaita mangange 1-1 neZPC Kariba muGwanzura Stadium. Mimwe mitambo yakapera seizvi: Highlanders 1, Harare City 1, Buffalo 0, Cape United 0, Chapungu 3, Dongo Somiru 0, Haumain 1, Cholocho Pirates 0, Wange 2, Flame Lily 0. Kwatambwa mitambo mipfumbamwe, zvikwata zvina zviri pamusoro soro ndeizvi: Triangle 20 points, Chicken Inn 20 points, Dynamos 17 points, neHaumain 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tirikutarisa nezverwendo rwavamugabe kuRussia.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Sangano reEuropean Union rinoti riri kushushikana zvikuru nekupambwa kwavadzamara vave nemwedzi miviri vasingazivikanwi kuti vari kupi.
Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti makambani nevanhuwo zvavo vane zvikwereti zvinosvika bhiriyoni imwe chete.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri. Ndoti rambai makateerera tibatane zvakare munhau dzechirungu. Ndiina Chris Gande.